Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Nyuve vakaunza kudare svondo rapera mbiri rinonzi Financial Adjustment Bill kuti dare iri ritambire kuti mari iyi itorwe sechikwereti chehurumende chinozobhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemutero. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova nhengo yeMDC varisachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vanoti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Kana vachispenda mari inosvika 10.6 billion zvisiri pamutemo, zvireva kuti they are rogue government, zvireva kuti they are rogue regime, zvireva kuti parliament is a waste of time, zvireva kuti the process ye budgeting is a waste of time. Asi chinonyanyotyisa panyaya iyi inyaya yekuti 10.6 billion EOE, at least 8.5 billion was siphoned off between 2017 and 2018. Zvireva kuti pahurumende yavamunangagwa from in 2 years vatora iyo mari zviri kunze kwemutemo inosvika iyo 8.5 billion, about 4.3 billion in 2017 and 3.5 billion in 2018. State capture yasvika pachinzvimbo chinotyisa, yasvika pachinzvimbo chakaoma. And I think vanhu vemuZimbabwe vakatadzwa kutsamwa nenyaya dzakadai, so handioni vachizotsamwa pane dzimwe nyaya.
Asi vanxuve avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo sezvo vanzi vari kufamba vakaudza dare reparamende kuti mutemo unovapa mvumo yekuenda kudare iri pakasashandiswa mari isiri mubhajet. Imwe nhengo yeparamende yakazvimirira Vatemba Muliswa vanoti zviri kutaurwa navabiti hazvina kuipa, asi zvinoda kuzeiwa mudare reparamende kwete kuti vanongorova bembera.
Ndizvo zvakanakira paramendi, kana chinhu chaunzwa kaparamendi chapa jekerere, chauda kuti isusu nhengo dzeparamendi tichidhibhete nyacho, tichikurukura kuti tinowirira nazvo here kana tatiwirirane nazvo. Ndizvo zvamufanira kuziva. Saka hapana chatadza minista nekuuya neurongwa ihwohwo. Asi zvasara kuparamendi kuti ichitaura kuti tinobvuma ikanzi hatibvume. Saka isusu sevanhu vamaziso evanhu kunyanya opposition iri kuva kuti aiwa zvanike zvamuri kuita izvi handizvo sehurumende, ngatisambei takadai. Manje ivo vabiti vandoziva kuti munhu ane pfungwa dzakajeka, munhu wandinofarira kunzwa achitaura newandobvunza mubvunzo tiri muparamendi kana zvandinetsa zvemutemo. Manje kana iye asimo mbi yangu muparamendi ndinobvunza nezvemutemo, ende ndiani anotivhura maziso? Nekuti iye angarivo minista wefinance, patinotarisa ndiani anga aripo achititaurirawo tichimutedza tichimutsigira zvaanenge ataura. Bhiriyo yobva yarambwa nekuti pane zvakawanda taita. Minista ochienda achidzoka achizvisa kuti aiwa zvamakatora ndakazvinzwa izvi ndakubvisa nezvakadaro. Ndiko kushanda kweparamendi, asi murimo muchizeya mukati imomo.
Nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimisi vagilbert Mponda vati zvakaitwa navanxuve zvekuuya kuzosuma dare reparamende hazvina kuipa.
Mari kana yakashandira nyika, parliament ine yatinoti power iya yekuti inoita in retrospect kungoapprova, nokuti minista anenge asina nguva azodzoke achisvika approval iyoyo. Ndosaka tiri patinoti budget zvezvo, budget inenge iri estimation yekuti minista ari kufungidzira kuti achashandisa mari yakati. Hazviri kuti is going to use this exact amount. Saka amount inokwanisa kuenda above or below. Saka zvichinge zvaitika izvozvo, minista anofanira kunge achizodzoka nazvo kuparliament sezvazvoitika izvozvo, kuti akudzoka kuparliament kuti mari ngaichiapprove nebill iroro.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD Muzvare Janet Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika mumashure.
Kana takazvitarisa tine fungidziro huru semusangano unoshanda nevanhu weZimbabwe Coalition on Debt and Development kuti mukati meZimbabwe munomu mune mari dziri kushandiswa nerweseri zviri kunze kwemutemo zvinokonzera kuti tive kunyange nezvikwereti. Nekuti mari iyi kana tikatora iyoro bhiri ravari kutaura nezvaro iri, tikaritora tikati taakuda kuti tibhadhare mari iyo, ichabva kupi? Iye zvino zvipatara zvakaondomoka, vanhu havana mvura dzekunwa nezvese zvekushandisa nekurarama kwakanaka vanhu havana. Asi tiri kutaura zvekuti takashandisa mari inosvika mabhiriyoni 10 emadhora ekuamerica mukati menyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vativo nyaya yekuti hurumende inoshandisa mari dzisiri mubhajet inokanganisa zvirongwa zvose zvekumutsiridza upfumi.
Asi nyaya dzatisingachatarisiri isere kana tiri mudispensation atakapinda iyi, asi ndiri nyaya yetransparency in terms of kushandiswa kwemari inyaya yakakosha. In fact ndikutobva kuChina kwadzati tiona mafambisiro ari kuitawo zvemari tikaona kuti kuChina maitiro ari kuita kuChina nemaitiro atiri kuita muno muZimbabwe zvakatosiyana nyaya dzediscipline in terms of financial management, public financial management inyaya dzakakosha uye inyaya dzinounza hwaro kana kuti atingati foundation yeeconomic prosperity
nyaya yekuti hurumende inodya kudarika payakakohwa yagara ichipa kuti zvinetse kudyidzana nemabhanga akaita seWorld Bank neIMF anoti izvi hazvifaniri kuitwa ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.